A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 3rd, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe amid a devastating drought.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can join us at www.voazimbabwe.com for English. For Shona, you can go to www.voashona.com and Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us, tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe.
The World Food Program says millions of Zimbabweans are facing severe hunger due to prolonged drought and an economic crisis fueled by hyperinflation. The WFP is appealing for financial aid to help raise over $200 million to buy food for more than 4 million people in the first few months of this year. It says firm pledges are urgently needed as it takes up 3 months for funding commitments to become food on people's tables.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once a Southern Africa's breadbasket. Last year's maize harvest was down 50% compared to 2018, with overall cereal output less than half the national requirement. By August of 2019, WFP was forced to launch an emergency lean season assistance program to meet rising needs, months earlier than anticipated.
And the deepening hardship is forcing families to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock and fall into a vicious cycle of debt. There is little respite expected for the most vulnerable, including subsistence farmers who grow most of Zimbabwe's food and depend on a single, increasingly erratic rainy season.
This season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas. Forecasts of continuing hot and dry weather in the weeks ahead signal another poor harvest in April, putting lives and livelihoods at risk.
And the situation has been worsened by the government's failure to provide the much-needed food for its own people due to financial constraints.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. Yebokambe mahlaba zulu ngalithona njani lapha ekhona endaweni zonke ke zomhlaba esijeneyo. Yena umhla ke ku Live Talk sikhuluma ngakhona ukuke okuhlupa eZimbabwe. Sikhuluma ngokudla. I World Food Program ithi indlala ekhona eZimbabwe yamangalisa kumangalisayo. So ke ngokukhuluma kwabo bathi kulabantu abedlula 5.5 million abasemaphandleni kuzobuya 2.2 million abakhona ngale ke emadolobheni abalambayo okunye okumangalisayo. So ke i World Food Program ithi sebecela imali ebantwini kumadonors kumakampani emazweni atshiyeneyo ukuthi kudingelwe ukudla abantu beZimbabwe. Badinga $200 million yokuthi kudingwe ukudla. So ke uhulumende weZimbabwe laye uzamile ukuthi adinge ukudla lapha lalapha kodwa ngani kwehlule. So ke kodwa lokho bephanda ukudla besenzela ukuthi ingxenye bangakuthola kwezinye indawo. So ke ngelani kuhlelo khona manje sixoxeni ngokwenzakala eZimbabwe. Kambe wena lapho khona ngapho ungenzani ukuthi uthole ukudla, kumbe lapho ukuthola khona ukudla ukuthola kubani? Asixoxeni kunjalo kwemfundo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Tinokuchingamidzai pachirongwa chedu cheLive Talk chekutanga musi wechishanu pagore ra 2020. Tinochingamidza uyezve tichitenda Mwari kuti takwanisa kupinda pachirongwa pano uyezve kuti takakwanisa kupinda mugoredzva ra 2020. Nasi tiri kutarisa isu nedambudziko ratekeshera munyika, dambudziko rekushaika kwechikafu uyezve kusanaya kwemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti kwakamira sei kwamuri ikoko, muri kuzvigona sei nekuti hurumende iri kuti iyo parizvino haina mari yekuti iwanikwe iyo ichitenga chikafu. Asi takanzwa zvakare kuti hurumende iri kupa zvinhu zvakadai semupunga kune dzimwe nzvimbo, asi vazhinji vari kuti mupunga uyu unowanikwa sei, ndo zvimwe zvavakuda kuziva. Saka tichange tiri pano tichiziva kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Masangano akadai seWorld Food Program ari kutaurawo zvakare kuti pane vanhu vanodarika 4 million vari kudaiwo chikafu chekuti vakwanise kunge vachirara mazuva nezuva saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa vachiti ivo vari kuedza kuti vabatsire nekutsvaga mari yekuti vawanike vachitenga chikafu ichi asi tisataenderera mberi nehurukuro yedu tuda kuti timbonzwa zvaitika nhasi muHarare kunzvimbo yechikuwadzana apo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanga vari pachirongwa chavo chekuchenesa nzvimbo vanga vari pakutsvaira kukuwadzana uku asi vanhu vabva vakwanisa ivo kunge vabvunzwa vachitaurawo navo vachitaura kuti vanga vari kuda zvinhu zvakadai sezvekudya nyama nezvimwe zvakadaro vamunangagwa vakati kwete vanhu ngavawanikwe ivo vachidya muriwo regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii pane nyaya yedu yaitwa naBlessing Zulu asi tangotora mazwi kuti munzwe zvanga zviri kuitika
nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende hupfu takati hudzoke kazhinji hwahwakuita 105 dollars kuzokandoita kuti huchiita 60 dollars uwo ndo murayiro watinenge tapa kana kune makoronyera vanozvina mubhizinesi vasingatevedzi zvinenge zvarongwa nokuti ivo tinovapa mari kana kana vachifanira kuti vatengese toti kudai 100 dollars totitengesai 50 isi hurumende tozovapa 50 ndiyorenzisubsidi zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo
mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu
rashamisika zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita cleanup campaign yavo kuwadzana musha wakachena tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavanga vachiita but hazoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu vanhu vari kutambudzika mukuwadzana vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya vari kunonga svosve nemuromo so ndashamisika chaizvo zvokuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira
aiwa apo tanga tiri kunzwa isu mazwi emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa tikanzwa zvakare mumiriri wenzvimbo iyo yekuwadzana vaHwende vachitaurawo maonero avo pane zvanga zvataurwa nemutungamiri wenyika asi chanyanyobata ndeve cheveruzhinji ndechekuti panzi neveruzhinji vemunzvimbo iyi vanga vari kuda nyama vachiti ivo havasichakwanise kunge vachitengera mhuri dzavo nyama vamunangagwa vabva vati aiwa zvakakosha kuti vanhu vadye ivo murivo sezvo vanga vari kuti ivo murivo ndo inoita kuti muviri yevanhu ivakike zvakanaka asi tienderera mberi tichikupai zviri kubuda ipapa totarisa zvakare zviri kutaurwa izvo nesangano reZimbabwe Farmers Union panyaya yekushayikwa kwemvura pari zvino uyezve nekukosha kwakaita kuti varimi vawanikwe ivo vachirima mbesa dzinokurumbidza kuti dzibude tirigaitinzwe zvataurwa izvo nevamwe vamiriri vesangano iri
panguva ino mvura yacho hatichatoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyara chibage chikona kunge chatomwaka watosiya
zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura
zvaakutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva kwete aye mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva nekuti iko zvino zvimwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro uye kudyara kwachona hatichatotedzeri zvezvekuti tedyara nefetilizer panguva iyoyo kwakuti ukadyara wochimirira kana mbeso dzabuda woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here mvura kudenge iriko here wochiisa fetilizer nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nokubva chanzi nezuva nekubva chatsva nokubva chaoma kuoma chaiko chaiko saka hatichatozivi kuti mwaka wachona tiriendepi nawo saka tiritokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe nekuti mvura yachona kudenga hamutorina iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda apa pano yawarawadza yaenda saka hatichatozivi kuti takanangepi sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose apa tamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya tourism kutokanda mbesa zvinokurumbidza kuibva kuri nani kana zvazve chibage takurutesa kuti mbeu tiye tinana tsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza itoko zvingatibatsire kuti
aiwa apo tiri kunzwa isu hurukuro yataita neveZimbabwe Farmers Union vachikurudzira ivo tatiri kutaura naamai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union vari kukurudzira ivo kuti kana vanhu vachidyara ngavadyare mbesa dzinokurumbidza kuibva saka ndozvava zviri kuitika ipo pano asi nyaya yedu huru inyaya yenzara yatekeshera munyika tinoona kuti madhamu akawanda ari kunzi ivo pari zvino haana mvura yakakwana nezvimwewo sezvo mvura iri kunetsa kuti haisati yanaya pari zvino uyezve iri kunonoka kuya saka tichange tiri kukurukura nemi kuti mutipowo pfungwa dzenyu kwamuri ikoko kuti muri kuzvigona sei pane zvamuri kuita here zviri kuita kuti muraramise mhuri nezvimwe zvakadaro pindai muchirongwa uyezve kana muri kunyora nhamba dzenyu nyorai makaisa macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona modzvanya zvakare pakanzi share kuitira kuti kana mapinda pachirongwa vamwe vagokunzwai
Yes, sikesibone ke okukhona lapha ke esindebeleni abantu bayangena sibe siyabona kulothandiwe kumbo uthi litshona njani emsakazweni siyaphila kakhulu omnye utsho njalo ngupamela khumalo lo fortune sibanda uthandiwe kumbo uyabhala lapho uthi indlala esemakhaya iyamangalisa zihlobo zami sekubuyela endlaleni ka-2008 So uyatho lapha ke uthandiwe liyamuzwa lana uyakhuluma aphinde ethi kungazani kunzima esibhekane layo kube sokubuya ke uphamela khumalo ukuthi indlala yalonyaka ifana laliyana eka-1947 so singazi ukuthi ababekhona ngesikhathi sika-47 bathini ngendlala naleyo so sicele ukuthi kubuye abantu bathize babuye bezekhuluma khonapha ke kustudio 7 kunjani kolapho mabulas
aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa isu zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya iyo iyenza saka tichange tiine vanyarikani vedu vanobva kuZimbabwe Farmers Union tari kutsvaga amai Margaret Hoshiki vatambotaura navo kuti vauye pachirongwa vataure asi regai tichingamidze vari pachirongwa chedu pari zvino tina Chenai Hoga ari kuti ndapinda muchirongwa Madzimbe ari kuti maswera sei aiwa kuno taswera zvakanaka tinotenda musiki nekuti takakwanisa kupinda mu-2020 takasimba Simbiso Makwarimba ari kuti hey there Studio 7 muri sei sei kuno tiri wadi Sydney Zere nyika ari kuti hallo VOA pamudzo Bennett hanzi hallo kwauri ikoko Kennedy Zitsato hanzi maswera seiko pastudio 7 live talk aiwa pano tiri wadi zvedu Jairos Nandoro ari kuti hallo Justin Paraza hanzi VOA I'm connected Anateka Seth hanzi hey kunzima chokwadi Fraser Chicks Nathan hanzi maswera seiko vateereri VOA pano pa live talk aiwa nyorai namba dzenyu tongwani kwesu tichikufonerai makaisa zvakare code numbers enyu tinzwe kuti vari kumusha uko muri kuvabatsira sei panyaya iyo yenzara
Now we've got our first guest and that is Mr. Mandla Nkomo he's an agriculturalist he's based in South Africa Mr. Nkomo welcome to the program
good evening Gibbs and good evening to your listeners it's really great to be on the show
Thank you so much. Now, Mr. Nkomo, you see what is happening in Zimbabwe. In terms of hunger, you know, the World Food Program is saying that so many people are actually on the verge of starvation. So what's your take on the hunger that is gripping the nation?
Well, I think the best way to describe it is that we are really facing probably one of the worst food security situations in the country's history since independence. It's not common that you've got two poor rainy seasons following each other. And as a result, the situation right now is that not only are we facing a human hunger situation, but also for the livestock industries, we are really staring at one of the most challenging years in our history. And I think it requires uncommon ideas and uncommon action to save us from this situation.
Kodwa ke kunqabelwa njani konke konoko ke wena ngombono wakho. Labantu kanyazana batholi okumele bakuthole ukudla lento zinjalo.
Yeah, kukabili kids. I think mina ngokwami. Engingakusho ukuthi kulabo abantu ikakhulu abasemakhaya asebebhekane lohlupho lwendlala inhlanganiso lezi zakwamanye amazwe ama-NGOs yiba abantu engibona ngani bangasiza kodwa sikhumbuleni phela ukuthi umumbu uyashota iSouthern Africa yonke iZambia ngoba babele abazange baba le season enhle ka 2018-19 ama stocks abaphansi so angikholi ukuthi bazathengisa iMalawi layo kuyafana iSouth Africa iye ngani ile carry over stocks esinengi kodwa nxa ngithi ngiyakhangela because iSouth Africa isupply GMO meta kusoze kuvumakala othi umumbu wakungene so kutsho ukuthi umumbu esizawuthola thina mhlawumbe yabuvela kuwo Mexico or maybe uvela emazweni afana labo Kenya but iKenya layo has had a drought for the last couple of years so ukuze umumbu uzofike elizweni kuzathatha isikhathi mina isixwayiso engasitsho ukuthi whether ngama NGO kumbe nguhulumende ngokwakhe nxa besenza amalungiselelo kabakhumbula ukuthi lo nyaka nxa kuvama ukuthi kuthatha 4 weeks ukuthi ngesikhathi uthenga umumbu ufike ezweni this time kuzathatha maybe 3 times that ngoba uzabe uthenga endaweni esikhatshana so abantu ufanele silungiselele indlala iyenzeka kodwa indlala iba lo le esingathi impact enkulu kusiya ngokuthi wena uzilungiselele ongakanani isiqwayiso sami ukuthi kasilungiselenini ngoba sikhangele sonke indlala sifikile endlini
yes yabakhulu ke ubambe khonapho umavelas
aiwa kunawo vari pachirongwa regai takamirira zvedu kuti tinzwe vachange vari panhare dzedu tombo kuchingamidza iyi tichionesana ipo pana pana Carol Mpila Brook ari kuona nesu Agnes Muvindi ari pano DJ Munya Madzimbe ari kuti ndifonerei Agnes ari kubva ati please ndifonerei tete Talent Muchema ari pano anyorawo zvakare Ignatius Tinashe ari pano sindikunzwa kuti pane mutereri ari pano kola Hello.
Hello, Magadizwe.
Ai wathiri wadi tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutaura na Sydney Madau, ndiri ku Cape Town, South Africa.
Kwakadiko Cape Town uko?
Cape Town kuri nanzo.
Ehe, muri kuona sei nyaya ye dambudziko renzara ratekeshera munyika?
Nyaya yenzara inotoda ndisingazivi hurumende kuti ine zvipi zvayakagadzira asi ini ndinobva kunjanja kuchivhu ndanga ndiriko muna November imomo ndakasvika kuna musi wa 12 November mombe dzakafa zvekuti vanga vachikwanisa kunge vachirima vachizvibatsira nemombe dzavo hakuna nemombe raine zvakaita sezvimbo yedu yese vanhu vakafirwa nemombe zvekuti nzara yacho izvinezvi inenge yakatomultiplier zvekuti ava akuna munhu anokwanisa kuti anga achizvibatsira because mombe ndodza dzichikwanisa kuti aine mombe anokwanisa kurima apo nepapo saka izvinezvi kana zvazvekutimba izvinezvi mvura yacho hakuna njanja yakatoomerwa zvekuti kana vatingati maminista kana vanani haina anoona yekuti vanhu variko vachatofa nenzara zvekuti chero kuvatumira mari havana pavanokwanisa kuti tida kuzonoitora zvinoitura kwakati zvinhu zvacho zvakanyanya kuomesesa
saka imi muri kubatsira sei vari kumamisha ava mataura kuti maamuriko uyezve makaona mombe nezvimwewo zvichifa
kuvabatsira kwatinotongoita kutongotumirawo tinoisa zvinhu kumabhazi ikoko kunana munhenza anana Chiwa then izvozongonosvikawo nekuti kana chero kuvatumira iri mari iwo vakaira vangonozvichinja vakangovharwawo navavhara kuti takukuchinjirai kumabhondi mari yaichatototengi saka kunototumira ritori gosari ndo zvatinotongoita
aiwa zvakanaka zvakadaro tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve negore zvarakanaka
tatenda
ndiri kunzwa kuti tine vamwe kola halo kola aiwa taswera asi kola manje ndirikuzoti muri kuda kuteerera program but imbodzikisai volume nekuti taakuzvinzwa tiri ikoko aiwa izvinzvi maright chaizvo endererai mberi nhasi tiri kutaura nyaya yenyaya yenzara yatekeshera munyika muri kuonawo sei makaenda kumusha here vari kumusha vari kukuudzaiwo kuti kwakamira sei
handiri kungonzwa nevarungu kuti kumusha hakuna mvura iri kunaya ndisingazivi kuti gavhumendi iri kushungire kune maitiro ekuitira kuti because mvura isi kunaya ndika inofanirwa ine backup plan yekuti vanhu vasazozvisa nenzara vandisingazivi kuti yakaronge ati muri kuone papo akodi negavhumendi yedu nenzara yega titoona chiramba chichoendera mberi ekuti gavhumendi yedu haitoona kana nedirection zvachose handimuri kunzwisisa takatozoti hapatori mahwana akatoshata seri ratingatoiti
saka imi muri kubatsira sei kumusha
muranda nyaya dziri kumusha hapana zvimwe zvatiri kutongoita tirikungoti isusu titorongobetsera mhuri dzedu chete handimuri kuona kutongotumira mari nokubatsira zvinhu but tetingotumira dzimwe kuti dzimwe muri dzisina vanokwanisa kutumira vatori muri zimbabwe imomo vachakwanisa kubetserwa nanani handimuri kuona sichocheniyoni saka pano pari kunoita sungaiti
aiwa mashoko makukutu chitaura henyu mazwi enyu ekupedzisira
ndinoda kungoti zvoni muve tapina mugweredzo zvedu tichifara but tichoche nekuzimbabwe haisi kutifadza zvinongedi isusu kuno kute tiri nani but hazvibetseri kutirambe isusu tiri kuno tinoda kudzokera kumba vana vedu vanoda kudzidzawo muzimbabwe kata kuti nesituation iyoyoga zvakafana nemwanangu haatogoni kutsara shona inotomunetsa saneda kutiwo mwana aswera agara ari kuzimbabwe sazvinhu zviri kutotinetsa muno tiri munomo
aiwa thank you so much muve ne weekend yakanaka negore dzva rakanaka bye
yes lo baba khona manje ubaba masuku ukhona ecingweni lapha use Midlands enkabazwe baba masuku utshona njani sitholile masuku wena ngokho nangapho ke obona okwenzakalayo khona ngapho emaphandleni endaweni ezijiyeneyo so ke akutshela abantu ukuthi nxa kuyikuthi umuntu kala kudla ukudla kunikwa ngubani ukudla njalo ngubani okulungisayo njalo kutholwa njani nxa usiya kuthatha ukuthatha ngani into ezinjalo
uyazi mfowethu into engapha izitazo kakhulu ngoba ukutholakala kokudla akuna ngezinye indlela okwamanje emaphandleni abantu babemeleleni ugovernment iy'nhlelo zakhe zona ezazenzayo ezokuthi yabethathela abantu ukudla khonokho ukudla okungatholutho okungamabhakede okubili okuthathu kuyabe kunikeza umuntu but ngenye indlela ungawukhanyela ukuthi kuseke yena uhulumende ukhanye ngani uyakudabulela ngendlela okuyabe kumi ngakhona ngoba indlela engayibona mina ukuthi mhlawumbe kukampeyina kwabo ngoba ngabe isayizili liyana mpelampela nje akudala akunamuntu ongavuka ekuseni siyahlala laphana emelela into angayazile ukuthi kuyanini njalo kukunenge okunganani njalo khona ukuphila kukucakeza mfowethu zama ukuthi lawe ngicela linike lokhu kumbe uyatholakala sekuthiwa wena ngalo lithi ihlangothi lowo ngwale ikhathi into enzima kakhulu njalo yazi ukuthi ngabe kuthiwa khona unkulunkulu yena uyasinceda besifisa nje ukuthi ngabe kungaba lezulu ngoba izulu liyakhava konke lokho manje heyi yazi ndoda ukuthi kulezinye iy'ndawo vele khona ukuthonda alikathonde angazi ukuthi kumbe umbuso lowo kawubusisekanga kangako kumbe yini angazi
ye kodwa-ke nxa sikhangela masuku ukudla sibili nxa kubuya khonapho endaweni ezijeneyo ovele ubhalisa amabizo abantu ngubani nxa ungasitshela abantu nje khonoko
lapha kubhaliswa ngokuthi usobhuku uthini yena ndokamakhansela amachairman wena lawa yasendaweni liyabhalisa kube sewuhanjisa ngendlela nele ukuthi ikhansela sisiyathatha kukuze uyabe semoteni yena le kuya lokudla kuvela khona ngale lapho okuvela khona imfumo uyabe lebhuku lakhe vele esemoteni yona le so ngezinye indlela sithi thina ukhansela ngomnikazi wento zonke akulomunye umuntu omphikisayo angathi uselile selile ungathi utholile utholile kamakhansela amaningi uyabona ukuthi ungakhangelisa ngawathathe i-one so ngezinye indlela kutenzela ukuthi nxa ungekho kuyena leyo phathi hawu sekunzimeni okukhulu kakhulu ya kusekunzimeni okukhulu
kakhulumanga siyabonga kakhulu-ke emasuku ungadina nokusasa bam Yeah, so he's saying that the counselor is the ultimate decider of whoever gets food and who doesn't get food. So at the end of the day, he says, you know, if you belong to a certain party, they don't give you, or they give you according to the party that you support.
I watch name Mumtere Ripa Nare Parisino. Hello, caller.
Hello, Dede Mavelas, I'm Koma Jibs Mavelas.
I want to do what do what is. What can I say, Quick?
Ah, Tilan Tejekuno.
Mhm, Tawaiti.
I'm going to go to the Gorilla. I'm going to go to the Gorilla. I'm going to go
to the Gorilla. I'm going to go to the Gorilla.
You're going to go to Tunja.
Ah, we have to go to Tunja.
I'm Bicha, and I'm going to go to the Gorilla. Now, same to you. Same to you. Here, woman, Jalla, go away.
Papanya, Pani, Pani. My solution, I got a long term solution, a short term solution. Short term, though, you can tap in the jar. I don't know what I'm saying. NGO, Vanakea, Oxfam, Planned World Vision. The short term. I see long term, and I can know you want to have a good morning. I don't know what I Mamjara kana chingori mawana inda kakura ndimuri ni pachangwa bereka wangu ari mana sekuru vana baba baba vangorima.
Oh muri murimi.
Ya ndimuri nikumshaka chitori ne plan.
Mhm. Taura itinzwe.
Ya tatori mazitori productive ndatoziya kuti mota ye DJ izonyura ita kuti bakumba.
Mhm.
Aiven vamwe vari vari kumshaka chano kupurira kuti tatori mazito kanwa. Problem iripo iko zvino ndekuti murimi hasi hana hasi tipi hana kuhafanisi kutenga mbeu ku ma consitico. Kana kupanda, kana kupayonia, kana uye ni seed company. Nukuti mwapraiza hawa kudura. Kana mkatila kuti ZFC cha hiyo. Makasyo mamkata, recycling makasyo mazi ZFC ya anu. Angani, kana sepo chemicals ya eche kwa uparita kwekwe. Kazi la feedline. Nikaenga ya kana kwa na chukasa kutengi ya rambio, wasiri ima. Hapa taungo na sokuti imunu, wanu wanu kuna kurima kuti mbao. Asuti panda maa longu temu, kuti government, gaishi kazi ta I got this room, which my company I thank you to come back to no more. I thank you for operator. I think I said, Pleasure, can you say for chemicals? The FCC and the Mission can name it Pleasure. Masitiko and about the Ranika, the Ranika chairman to Sidko. I remember I was Sakanakaman.
Mhm.
I'm going to bring Mount Zimbabwe.
Sakai, me, they may want to come out with who would tell a woman, they might teach you.
Kandoka zangu kana denda yakwanisa kuwana mukana kutaura nawo ndizvokuti ngavagadzirise zvino vakagadzirise zvoka zvoita sokuti tozaramba chinguva blema pose pose ngavagadzirise kana vakagadzirisa kazi zvino zvakatope zhara izvo zvokuti kwa kuhurumende bose kare vanhu vangobatsirana mumanharaunda dzavanogara
mhm
yara yanga isingamboiti kutiridza zvatakuona kuma headlines yange nekulo yange nepasiri zvaku zvikamwa kuti Zimbabwe ine zhara iyo yanga iyo yaisawo yaifita dzimweni kamusati
mhm
muri manda kwai kuti dzasai mune vanhu vakapuwa minda muna 2000 zvaya Kuna hali kasi ya kana bara, achikuwa piti heka. Ati ikipu jimuni ye. Teki nika unu hao chaya. Mujimbo ya hili ya hitu wa sekuli ni mamu, ya hitu wa semombi, muna hau nutanga uli mamafunde mumu. Marungu wanga wakato safea ma region, ya kutuwa region ino hii. Hili konjusi kundeo ya kati. Region ino hili konjusi kundea. Iwo otora munda wa hili mama orange, wa utanga kuzara ma banana, kana utanga kuzara sume 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 sume. Uwe kitu kwa kutano chinobuda, apana chinobuda, mari ni gawa ya ikipu sitema fena. Tarehe kana kuchiredzi kuna kumasetla farmers yake. Bari manzimbe vanhu vatema vari manzimbe kwe kumpasini. Bari itibu kwete ma ofi takazotora minda. Bari vaenze masetla farmers. Vanhu vatema vanga vachirima. Chugaishiwa ni kwa munhu. Ndi vachibatsira na varungu.
Aiwa akakanaka.
Ndi vanhu ngori mazi. Asi vanhu vanda izvizvo zvekuti care kana Oxfam. Zvino zvekuti mangwana futi yeti yakungotema kuti shara. Nokuti care haipansi kupambe. Iro kwasango uya ne chikafu cheche musumwe. But ne gore kune vati tine shara futi. Saka government ngai stabilize zvino. Tebo chemicals yofamba, ZFC yofamba.
Aiwa.
Pioneer, oh masiri kwa tinoziva. Zvinonaka munyika.
Aiwa, manyatsotaura mashoko. Akanaka chaizvo mukoma Donald Muve nezuva rakanaka.
Aiwa, maita basi.
Bye bye.
Yes, slow na kuti singahambi kuye kuti siye kubaba uMandla Nkomo. So Mr. Mandla Nkomo, I think you heard the last caller talking about, you know, expensive farming inputs. So what can be done by the government to make sure that maybe farming inputs are accessible so that maybe the people can mitigate against drought and other things on their own or some of those kind of things?
Ya into ngivumelana layo ngesikhulumile sesanda kuphela kathi ukuthi uqinisile nxa isithi abantu bona ukulima bayakwazi kodwa into engani yaswelakala ukuthi umumo wezomnotho yiwocina senza ukuthi izinto zokusebenza whether zinhlanyelo whether ngumvundiso whether you know ngama tractor kumbe yini kunzima ukuthi abantu bakuthole kuliqiniso lokho ukuthi i-long term solution njengoba ejile umfowethu lo besanda ukukhuluma ukuthi kasilungisesenini umumo wezomnotho ngoba i-private sector yona ngokwayo ilawo amandla ukuthi ingavuselela i-agriculture kodwa nxa umele uqali eqoqothe reserve bank uyacela i foreign currency ukuthi uya import ama inputs wadinga ukuthi upheke leyo fertilizer kambe sure kungasebenze kanjani kodwa nxa ukuthi kuyavuka uvumelekile ukuthi outprice control entweni ezifana lalezo zisuswe abantu bakwanise ukuthi baziimportele ama raw materials benze lawo ma-inputs adingakalayo mina ngokubona kwami singaya phambili ungakhangela iZambia kithi iZambia sikhula mina lawe iZambia ubuhlekisa ngayo ukuthi hayi listina sifanani leZambia iZambia kathesi has gone for almost 14 years ingazake isilele umumbu wazi ukuthi bakwenze njani they only fixed two things they made sure ukuthi everywhere ama-inputs ayatholakala either through a system ye government ifisi program kumbe ku private sector ba make sure ukuthi abalimi lokho abakudingayo bayakuthola kwaba le predictable pricing ayikhona i pricing le ukuthi ifuna ukuthi sithenge umumbu 10 times the price of everyone else in Southern Africa it's not going to work and Zambia is living proof of what is possible if you implement forward looking an actually progressive agricultural policy, the farmers will sort out the rest. That's what we need. We don't need government to command everything, you know, including agriculture. It's not necessary.
Yeah. Well, you see, our colleague is still one because we started with our Kumbengu Mama Oslona. Oslona, Gunjan. Selona, Hello, hey uwazana ucingo lakhe luyala mavelas singazi ukuthi kumbe ukhona lokhu kumbe kakho silona ukhona ecingweni no over to
aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutaura isu pamusoro pekuoma kwakaita zvinhu nyanya panyaya yechikafu saka tinokutenda ichaizvo kuti muri pano pachirongwa chedu regai timboverenga zvamuri kutaura ipo pano vazhinji vari kutaura mafungiro avo uyezve vachitaura ivo kuti zviri kufamba sei asi ndiri kunzwa kuti gives you have a call
am uslona kutaura sekona napecingwani silona kunjani
Sawadini jani baba kini.
Siyapi lunga api kwa nampo?
Napa. Kepamtire unili ima.
Ye, akusite lukutu kwa nampo kutla kunjani, kumbi ndala.
Ah, ndala ipasile, lata kula zudu.
Po manje kwa nzwani, kwa nampo kutla kutola njani?
Konkuza nge, bisiti di, katiza nika nina, pandia nika sebesile ima.
Bathini kodwa abalithembisi yini Slona?
Ah, baloke bathi bachadinga imali, bachadinga imali kodwa sikezwa lutho babagcina.
Nga usukusenzakala khona ngapho lapho likhona, ukudla vele kukholwa njani? Akutshela abantu abangakwaziyo ukuthi kwenziwa so, uchasise sibili.
Ah, ngapha siyabhalana amabizo bekungala lokwana sikuzwanga amasezindawo ukuthi kuyakhethwana ngapha.
Ye amabizo abhaliswa kubani?
Abhaliswa kubo councilor lebo sebhulu.
Ye kungabhaliswa ke sokuthwana.
Hawu, sithi hamba nje siyalinde lapho kufikela khona.
Ye kufikela ngapho kwakhona isikhathi sonke.
Ha kulama centers nala rekhodiwe babathi.
Ye asithi khona lapho khona Slona. Indawo ezinjalo kusiqambe kuseklinini ka sesikolo kungapho kwakhona.
Ziyabe kukholele izitolo nasema growth point.
Ehhe. Umuntu wabe evele ebambile khonapho ukuthi abone ukuthi uhamba kuhle ngubani? Ngukansela, ngukroled, ngubani owabe ezibambile?
Ziyabe ngukansela, ziyabe ezibambile.
Qhubeka baba, qhubeka, ye.
Ye, ziyabe ngukansela, kodwa isifiso sami besiyukuthi ngakuthiwa uhulumende yakha amadamu abantu bebe lama-irrigation all over kube kungancedisa indlala bakadizi.
Oh yebo phela ngapho kulime njani kwezamadamu?
Kweze.
Kwezamadamu ame njani amadamu ena?
Sileli lodwa kuphelele moza lalo futhi akalitshonanga bakathi ayangayanga nje kuphela amanzi azidilela.
So manje amanzi ligcina lingaselawo?
Kucina sekulodaka nala amancane nala ukuthi inkomo zisikho.
lina njenge zakamizi aliyenelisi kumbe ukuthi lizama ukugepha inhlabathi iphume yena le yabi sikhona
yini ngathi kusephila yona sibili inkopheli abantu bengakwanisa kambe bethatha ngapha amatekisi.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina baba.
Amele ukugcina lokuthi ngaya ukuthi ama NGO zancedisa bese yacela amadamu ifula minengi sibili engavala ukuthi sibili lezifuyo zikhoye zithele ukudla.
Hayi, sikuzwa kakhulu silona. Uthe ungabe usebulima kumbe emangweni?
Every
living my evening. I see Abu Kulunga to Sasa. Thank you so much. Yes, that is Mr. Slona. He says in Bulilima East, and he says, you know, they get some drought relief aid from, you know, some of it is it comes via crawlheads and councillors and is collected at certain given points. Mm-hmm. But he says his request is, can the government manage to build any dams? So he's looking for somebody who can actually build dams for them. Mm-hmm. Because he says there are so many rivers. The only dam that they have is almost silted, so they don't get enough water there.
Mm-hmm.
Yeah. So I
guess we'll call. Aiwa, kuna uva kupinda mchirongo at nukutenda ya ndizi ndu kuzot pana kola. Hello, kola. Hello. I'm not sure what's going on, but mukoma use muripo irab. Aiwa, tino kumbira kuregele rutambo. But say kungwa ya kareba, tukutora ni mimuri kupi.
South Africa.
It's our writings.
Hey, you don't go chema chema ni sinus go ma ka sa ita kunyi ko hey.
Mhm.
Si hey, na wang ko tin zero ti si hey, ngara ya jo ya nyanyo ano. Ata pana jiri kumbo chi muka ba sofe. Aba di pola misa 90 days with the serious. Sana kana nasa pana kala chiku kumbo na kala kita 52 weeks ye.
Muno fa kumusha kupi?
Aiwa,
taura yenyu murungada kumoresa vanhu here musati maenda zvenyu.
Tinoda kumoresa vabereki vangu.
Sorry, foni yenyu hamheno zvairi kuita mukoma, asi tipei mazwi enyu ekupedzisira.
Hazungo kubira ototi ndaipainoanokwanisa kuti batiro wangu tibatiro nyika yedu ite zviri nane tatambura.
Aiwa, zvakanaka zvakadaro. Ko gore zvairi makatarisira chii?
Gore zvairikatarisiko shanduko tidaikwanisa vaitao shanduka na zvokwanisa kuita hurumende dzinoenda danho dzepamwe zvaibva nakuita zviri namutoto ivo vacho vari kurinde varipo vanisanyanga pacha.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda nemiwo.
Tina pitchings dziva vari kuti ivo please call me, vane nhamba yavo yekuZimbabwe tichamboedza kufona. Fresher Chicks vari pano, Jimmy Ben, hanzi tanzwa nenhamo taakungotora mhuri yese. Kuno tionerane pamwe, zvekumusha zvaramba. Caller, thank you very much. Mkoma Patrick, muripo here panhare?
Ndiripo tisina movhe masera sei.
Aiwa, tiri wadi kwakadiko ikoko?
Kuno kuri nani sisi.
Taurai tinzwi.
Chichemo chedu ndechekungoti dei hurumende yedu yaziva, iyo special hurumende yedu yeZANU PF yaziva musiyano wekuva hurumende nekuva bato. Vatererewo zvinhu zvichemo zvevanhu, voita zvido zvevanhu, vasaisita zvido zvavo. Tikati tikati takatarisana nemamiro aita munyika yezvino kuri kuchemwa nenyaya yenzara. Chikafu chiri kutaurwa, ndoda kuti tinyatsotaura pachikafu chatakaona chinoda kupiwa neUnited Nations. Ngatipiwe kuchizvarwa chese cheZimbabwe, tisanzi ndechebato.
Aiwa, mashoko makukutu.
Maitiro ayo makorega ega kuti pakaitwa madonation anobva kunze kwenyika, vanotora madonation ayaya vovapinza muruvara rwavo voti ndeavo. Ngavape munhu wese zvisinei kuti akavavhotera, anovatuka kana kuti anovashoropodza. Ndokunonzi kutonga vanhu. Zvino ukatonga vanhu uchiti ava vadyi nekuti ndive kwangana, vanhu vangafa nenzara sisi.
Aiwa, mashoko makukutu. Mombotaura mazwi enyu here iriyo kuti makaigadzirira sei?
Dzokoro dzinoitiwa sisi?
Mazwi enyu ye.
Ndiyo kungotema wakaza kwanzi kuti tongo namba tichigomera tiri ipapo hatina zvimwe zvatikungoona kunze kwekusanduka kwemanhamba kubva pana 2020 kuenda pa 2019 kuenda pa 2020 ndizvozvo zvazvongoni
aiwa
chimwe chedu ndechekuti minamata yedu isu tichishanda chimwe muSouth Africa kungonamata takatarisa zviri kunyika ikokuti since kwanzo kuchauya chikafu cheUnited Nations ngavape munhu wese vasasarudza kuti ndewe ZANU PF muNdevere muShona muChikunda muChinyi nzara haina rudzi sisi.
Ameno apo tukona mapicha enyama ameno kana mamamanzwa mutungamiri wenyika vachitaura ivo pavanga vari kukuwadzana vachiti vanhu ngavadye mirivo nekuti ndiyo inoita kuti muviri uvakike zvakanaka munoona sei mazwa aya?
Sisi uko ndokunonzi kudada kwevari mugomo kakumbira vari pasi mapfuwa kutaura kwemutungamiri ikoko. Mutungamiri ane dzakakwana chaiwo ngabuda uchiti ihai murivo nyama
Ai watizotuka hedu
anotaura nemutungamiri.
Atizotuka hedu asi kungotiota atikuti taona picture yenyama apo. Tikaona zvakarewo mavheji anga ataurwa ari kubuda apa pa uye zvitadzwa zvichitaurwa kunzi aiva vanhu ngavadye ivo murivo ndounovaka muviri.
Ndozvinoita kamunhu kana uchinge wakurirwa nezvizvo zvaunenge wakavimbisa vanhu munhu wese anoda kudla nyama sisi asi yainzi nyama pavachapinda ivo pavachatora masimba zvinhu zvese zvichange zvadzikira mutengo muzvitoro hakuna chatichadzikira ndiani angararama pasina iyo nyama anti iyo nyama ndoinotipa maproteins zvinoti karamba tongodla ivo anonzi ilai murivo unodliwa neyo ivo munjonjo here.
Aiwa tinotenda
hakuna
tinotenda hazvadzi tichaedza kuti tiwane iyo bite iyoyo pavataura kuti vanhu vazvinzwire vega zvanga zvichitaurwa nemutungamiri wenyika asi muve nezuva rakanaka.
Tinotenda sisi mbavhi movone zuva rakanaka kwamuriko.
Okay, bye bye.
Yes, marvelous. Now we are joined by Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, welcome to the program.
Thank you, sir.
Now, Mr. Ndlovu, you work with a lot of people in rural areas, and I guess you've been seeing what is happening in terms of drought and all these other issues. So tell us a bit about what is happening in rural areas where you cover. How is the hunger situation?
Frankly speaking, the situation in the rural Matabeleland and North is quite bad. The people are starving due to the erratic rainfall that they've experienced since 2018. So we know that this is the successive year of hunger. So the dams are depleted. There is high rate of cattle mortality. People have failed to do anything that can at least sustain them in terms of food security. Due to poor rains, they haven't yet started any farming activities. So the situation generally is quite bad. People are starving. There is no food. They don't have money even to buy food. And the laws at the GNP is quite unfortunate. You know that a 50 kg bag of maize costs something like $205, something that the rural communities cannot afford.
Yeah, ngasi sikhangeleke kokwenzakala ezabelweni. Xa ukuthi abantu bethola ukudla bakuthola njani? Amafutshane sibili, 1 minute.
Abantu emakhaya sebedependa ngabantu abaphandle kwelizwe kuba yintanta kuzimuli ezila abantwana abangaphandle kwelizwe yibe zenelisa ukuthi at least zibaphathisele ukudla futhi labo abangela abantwana abangaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi benelise ukuthi bekuthenge lokho kudla. Yebo, kambe uhulumende ubezama ukuthi abadala abangaphezu kweminyaka engu-65 bathole amabele ngenyanga, kodwa eqinisweni ibag ye-50 kg eyodwa ethiwa umuzi olabazali aba-over 65 kuba nzima ukuthi ubasustaine for ukuthi ingangiphele. Considering i-fact yokuthi on average ifamily emakhaya ngaba labantu abangu 8 kusiya ku 10 so kuba nzima ukuthi i-birthday yaqede sikhangele futhi lokuthi abantu bemakhaya kabala mali yokuthenga ukudla i-10 kg ibiza imali ezifika ikhulu lamadola emakhaya sikhangele i-average of 8 to 10 people ingathatha 3-4 days i-10 kg so kabe
yes yawuza kakhulu-ke sicela ubambe khonapho ngayindawo sesilo muntu ecingweni lapha marvelous
hello caller hello mkhoma Fraser makadiko ata square zviri sei sei taura itinzwi aiwa mashoko makuku tu iwayo tipewo pfungwa dzenyu kuti 2020 saka muri kuiona yakamira sei aiwa tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka bye-bye. Thank you so much. Aiwa kune avo vari muchirongwa pari zvino tiri kutarira isu panyaya yezvekudya munyika uyezve nenzara iri kutarisana neveruzhinji asi ndiri kunzwa kuti pane mumwe munyarikani kana kuti kola aripo hallo kola hallo vadziva muripo here
ndiripo zima zvino makasimba here
aiwa vanadziva ndana sekuru vangu makasimba here ikoko
aiwa sekuru venyu vanenge vakatisimbei but hei vari kuchema
macheneiko sekuru
vakuvara nenzara pazimbabwe apa hei
muri kupi kodziva
aiwa tiri pabhodha pabedbridge apa
pakamira sei pabedbridge apa
tichikura taingoende tichitanga kugara kubedbridge taziva kuti bedbridge ndo kunowanikwa mari kaio
kwakamira sei
iko zvino ndo kwaane nzara yacho chaiyo chaiyo
sei muri kudaro
ndo zvatiri kuona because tisi tiri kugara ikoko
ko panyaya yechikafu kwakamira sei
aiwa chikafu kuchiwana tinochiwana zvedu sezvo tiri padhuze nebhodha because tinokwanisa kungoyambuka pamhiri tonotenga but takabva kumusha nezuro zvandakaona handifungi kuti zvinhu zvinotarisika munyika yakanaka kudai
zvii zvamakaona hanzvadzi sekuru tati handisekuru imuri sekuru
ava vasekuru avo kana makutoti hanzvadzi maakurasika
aiwa handisekuru makaona chii
ndakati kudhirauti iri kumusha kwedu ndinobva kumberengwa uko mombe dziri kungofa mvura haisi kunaya zvino tiri kuona kuti nezhara iyo yemombe yekuti kana chikafu chemombe hachisi kuwanikwa mari haisi kuwanikwa tichavatengera sei vanhu vari kumusha chikafu
saka muri kuvabatsira sei vari kumusha muri ikoko kubitebridge sezvo mataura kuti muri pedo nesouth africa paborda
aiwa tiri kutotadza kuti tivabatsire nenyaya yekuti mari haisi kuwanika asi but marikore apfuura uyu taimbozvigona taikwanisa kuo kutenga tichinovatumira but izve zvino sa 2020 watapinda mero tichadii
muri kubata mabasa api ipapo pabitebridge apa
iko kuforoma zvidhinha
saka kuri kubhadhara here kuforoma zvidhinha uku
paibhadhara tichatanga iko zvino hakuchabhadhara
Samunorara masei muri yaka kura sei?
Aywa, muri yaka tia kura, tichindijini ya wanatu wangu.
Asi kura rama muri kujigona sei? Aiwa mashoko makuku tumunogona inyuku moresa amanesha mwari kumusha musati maenda.
Aiwa wandika tumoresa ndiye mkoma wangu andakasiya nezuru anonzi James Dio. Ne anzadzi yangu inonzi love his foot. Ndongo to takatasa ane goreza siri nenamu.
Aiwa pakanaka pakadaro muve nezuru rakanaka.
Aiwa ndinotenda muzukuru wangu.
Bye bye.
Let's cross over to Mr. Mandla Nkomo. Hey, Mr. Nkomo, your last words. Do you see any improvement in Zimbabwe in terms of, you know, farmers being empowered in one way or the other, even if there's drought, like maybe the construction of dams and all those kind of things? So what can be done? Just about 1.5 minutes.
Yeah, I get that. I really want to emphasize this particular point. Zimbabwe actually probably has the most number of dams per square kilometer in Southern Africa. We've got more dams than any other country in the region. So the issue is not dams. Ubaba Sibongile ngumakhelwane wami iMoza Dam akhuluma ngayo ngiyayazi sengeke ngalima kuyo. Into ehluphayo eZimbabwe ukuthi ama resources asilawo sikakhulu wona lamadamu eqinisweni kasiwasebenzisi kuhle kithi kasiwasebenzisi kuhle and yikho ukucina kusenza ukuthi lanxa sokumela sisize njengakathesi ngomnyaka we drought ngoba ize indlela ebesivele siwasebenzisa ngayo kuma irrigation scheme sihlanyela izinto ungamelanga sizihlanyele kwesikhathi abantu belayele ngama extension officers ukuthi hayi kathe sihlanyela linlock kathe sihlanyela linlock ngomnyaka wonje njengwe drought kusiya ngami ngabe yonke irrigation scheme ekhona eZimbabwe in particular emaswingo lasemathebeleni north and south isiyahlanyela umumbu kathe umumbu lo ubuzasiza abantu kodwa ungahamba kathe kuma irrigation scheme zatholothi abanengi meba bahlanyelanga umumbu bahlanyela indumba ube bahlanyela ama-vegetables and so forth. Kufanele siqondise sihlele kuhle indlela i-agriculture eyenziwa ngayo eZimbabwe. Okwesibili Gibbs, akasekelenini njengabantu ukuthi yonke into isolution esiyidinga empilweni sidinga kuhulumende. Kwaze kufike inini kuloyo kuthiwa dayihulumende. Uhulumende uzasenzelani after 40 years. Siyakwazi ukuhulumende ongeneliso kukwenza kodwa thina siqoqa nenini njengabantu sizilungisele ngike ngezwa kuthiwa like laba lesho lapha abantu seMasouth abake bazokhuluma ngohlelo lokwemba ama-boreholes. That's a community initiative. I'm a member of that and this is our drill ama-boreholes and this is our equipper ukwenzela ukuthi abantu emakhaya lapho esivela khona bengasilela amanzi. Okwesithathu isixwayiso sami kuhulumende Gibbs, sengizaqeda isixwayiso sami kuhulumende ukuthi hulumende umsebenzi wakho njengohulumende ayisikho ukuthi usibhabhule usibelethe njengabantu. Owakho umsebenzi ukuthi hlela ama-systems lama-policies azavumela ukuthi i-agriculture ikhule. Sizazenzela thina Gibbs. Sonke inhlanyelo siyakwazi ukuthi ithengwa ngaphi, sonke siyakwazi ukuthi i-fertilizer ithengwa ngaphi, siyakwazi ukuthi amasimethu angakanani, zonke izinto lezi siyazazi. Nxa kungaba le situation esivumela ukuthi silime kungela hlupho lokuthi umumbu wakhona ngawulima ngiyagcina ngiwuthengisele i-GMP nge-price ephansi kumbe njani, abantu bazayisolva indaba yendlala.
Yes,
siyabona. Ngicina ngabantu benkomo, abantu abalenkomo especially emathebeleleni. Can we not have a situation where u-2020 we are posting pictures of inkomo zisifa? We know it's going to be a drought. My question to all cattle farmers is, liyenzani kathesi? Wapha amalungiselelo elwenza.
Awubona inkomo. Yeah, inkomo baba ungadela kusasa, singafambela nje. Siyabonga kakhulu.
Okay, thanks.
Yeah, I think we've got Joseph Chuma. We can ask him maybe what the government is doing and stuff like
that. Vachuma makadi yenyu tinokuchingamidzai pachirongwa. Aiwa nemakorokoto kwamuri tinoona vazhinji vari kutarisana nenyaya yenzara munzvimbo dzakasiyana siyana uyezve nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kukuwadzana uko pavanzi nevanhu uko tiri kudawo nyama vabva vati idyai mavegetable anzi ndiwo akanakira pamuviri munoona sei mazwi ayava nekuti vamwe vari kushorawo vachiti asi zvingaita here kana kuti kwete
hanzvanzi yangu isusu tichikura takakura tichidya miriwo iyoyo and miviri yedu yakavakika zvakanaka tikagona kusava nezvirwere zvimwe zvakungobata bata vanhu mazuva ano yes nyama inodiwa zvachose asi tinoziva kuti muriwo unotipa chinhu chinonzi rafage muchirungu chinoita kuti digestion system yedu inyatsokunga zvinhu zvigadzirike kana zvakubuda zvinobuda zvibuda zvakanaka zvinosara zvichivaka muviri zvosara zvichivaka muviri zvakanaka but chandida kutaura chikurusa hanzvanzi ka uyu murume uyu abva kutaura manje manje anonzi mukomo uyu ane refreshers chaizvo chaizvo zvokutoti dai taigona kuti titranslate zvese zvaataura zviya zviya taimuka senyika munhu ataura mashoko makukutu chaiwo anokashamadza kuti tichine vanhu vanofunga kudaro shuwa shuwa and vari kuti vari kuita sei yasingauye tibatsirane timutse nyika handiyo nguva yokugara chingoshoropodza chete ngatiite gore ra2020 tisaite gore rokuti takamirira kuti mutungamiri wataura chii saka regatichishoropodza mhingimhingi ataura chii saka regati gore rinoiri ngariite gore rekufambira mberi gore rokunzwa kuti hurumende handiyoba ichatipa chikafu mba kwako hurumende handiyoba ichaendesa mwana wako kuchikoro asi iwewe mabasa wawabata sezvakataura mubhaibheri kuti naiwe uchadla zveziya haina mboti uchadla zvehurumende yakati uchadla zveziya saka tikangoziva izvozvo mabasa ako iwewe ndo achaita kuti uwe nebundutso muupenyu hwako mumhuri yako that is the basics that's a common denominator yatofanwa kunzwisisa tose tikaramba tiva kugara tiita maampitiziri ekumirira kuti ndingatii saka isusu toti chii hazitibatsire chunhu hazitipe chungwa mangwana makuvanaaaaudya chingwa tiye nechingwa asi iwewe ukaramba wangogara hapana chinobuda asi ukasimuka womira womiramira sewomambotaura weuti ari kuforoma zvidhina foroma zvidhina zvako utengese uwane bundujo rako iwewe nemhuri yako haikona kungoramba chinangoshoropoza chete vangoma vaya ndoda kuti mutranslate zvese zvavataura zvaizvi you have recorded that please translate it into shona into venda into tonga into every vanhu vakangonzwisa iyoyo nyaya iyoyo chete kuti chinhu chose chinoita kuti zvinhu zvifambe kunge iwewe wasimuka kwaita something for yourself then tichaita better zimbabwe zvakuti ikauya kana taangobatana chete zvinofamba zvinobuda asi tikaramba chingochema chingoda kungokritisa zvachete hameno tichabuda ipapo.
Yeah, thank you so much for raising that. So what Mr. Nkomo was saying is that, you know, the irrigation schemes that are there, you know, many people are actually planting beans, vegetables and other things, and not maize. So he says there are certain areas where there's water, where there's irrigation schemes. So on those schemes, people must go for maize, short variety and all those kind of things. Then he says, you know, people must do agriculture the right way and not depend too much on government. Say some people always look for help from government, but which government can always do that? So he says there are limits too for the government to help. So he says, you know, in terms of agriculture, it should be people-oriented than the other way around. So briefly, that's exactly what Mr. Nkomo said. So siyabonga kakhulu ngakhonoko Baba Chuma. So mbona zani isikhathi sethu sesidliwe kumangoye. Lamhla sesingani singamakhona apha singazi ukuthi kumbe singafaka okubili kumbe okuthathu. So, okay, thank you so much for having joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again next week. Washington DC.
Aiwa totenda vanga vari pachirongwa chedu chanhasi. Tinoona Andrew Taguri pano, Tinasheka Rombo uri pano, Yolanda Makanaka uri pano, Joe Munangu uri pano, Mainiko muri pano, Fresa Chicks muri pano. Ini ndini Marvelous Mpanganya, huye nchiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.